Mkuru wa sangano la Cancer Association of Zimbabwe, Amai Junior Mavu, vauza Studio 7 kuti chirwere ichi, chirwere chechitatu pamagomarara ese anobata madzimai muZimbabwe. Amai Mavu vanoti paongororo yavakaita mwedzi uno, kune vakadzi nevarume vakati wandei vakawanikwa vaine mapundu mumazamu airatidza kuti vaikwanisa kunge vaine gomarara repazamu.
Patanga tichitarisa mwedzi uno uyu, tamuno mwedzi musondere kupedzisira, kune vakatakaona vaine malamps vakati kuti tinenge takuzonyatsogona kutaura in terms of number kana percentage, tapedza mwedzi wacho wese, asi varipo. But zvakanaka nekuti tanga tine vataishanda nawo Woman Clinic, vanga vaine promotion yavanga vari kupa kune vanenge vawanika vaine malamps or anything chakashata mumazamu mavo, kuti vanonyatsonoongororerwa kuti vaoneke kuti chinyi, ikensa here kana kuti angoriwo mabundu nje. Saka zvanga zvakanaka nekuti tanga tisingangoskrini tichisiya vanhu vasina pekuzoenda.
Vakurudzirawo vose vane hama dzakamborwara negomarara repazamu kuti vaende kunovhenekwa, sezvo mukana wekuti vabate chirwere ichi unenge wakakura.
Breast cancer inorerekera zvakanyanya kudzimhuri, so kurudziro yangu ndeyekuti zivai nhoroondo dzemhuri dzenyu, nekuti ikensa inoteera mudzimhuri. Tiri kukurudzira zvakare vanhu magariro nemararamiro yatinoti lifestyle, ino chikafu chatinodya, mwiri yakaita sei, izvozvo zvine chekuita nekukwidza mikana yevanhu yekuti vaite breast cancer.
Vatiwo pane zvikwata zvemadzimai zvakawanda zviri panjodzi yekubatwa nechirwere ichi.
Munhu anofanira kuziva zvakare yatinotiina muchirungu reproductive health. Reproductive health tinenge tiri kutarisa madzimai aye akatanga kuteera aine makore 12 zvichidzika pasi, mikana yavo yekuzoita breast cancer muupenyu yakakura. Vaye vanozopedza kuteera after 55 years, mikana yavo zvakare inenge yakakwira yekuti vazobatwe nebreast cancer. Madzimai asina mbokubvira ayamisa, mukanawo wavo wekuti vaite breast cancer vakakura.
Amai Mavhu vanoti chirwere chegomarara repazamo chinorapika kana madzimai nevarume vakauya kuzoongororwa nguva iripo.
Ndokurudzira madzimai kuti breast cancer chirwere chinorapika kana chabatwa nguva ichiripo. Saka tiri neisusu promotion muna October muno matiri kuti huyai tikuexamine, and mhedzisiro yezvese early detection saves lives. Zvirikureva kuti mukaonekwa nguva ichipo munorapwa, mukararama, da chirwere charapika chebreast cancer.
Vatiwo vari kuona vanhu vanodarika zana pazuva, nokuti kune makambani ari kutuma vashandi vavo vakawandisa kuuya kumahofisi avo kuti vazoongororwa chirwere chegomarara rezamu.
Tiri kuona more than 100, nekuti tinoita vanongouya because vari kuzova kuti tine promotion. Toita zvemakambani vanotumira madzimai o vanotumira vashandi vavo kuti vazouye vaitwe breast cancer. So vese ivavo tikazovabatanidza, manambers acho anoti kurei zvikurusa.
Mapundu egomarara anobatika nezvigunwe zvokuti anonzwika kunge mhodzi yenyumo kana mari yemasendi chaiyo, asi anogona kukura kudarika ipapo.
Mapundu o atinoti malumps muchirungu anouya in different sizes depending nekuti wewe pawauya kuzoonekwa ranga rakura sei. It can be a pea size, it can be a size yenyimo, it can be a size ye 10 cents, it can be size ye but unogona kuuya rapfuura fanika nyimo.
Amai Mavhu vanoti kune vamwe vanozoya mazamu avo ashatisa zvokuti anozoguma abviswa, nokudaro panoda dzidziso kuvarume nevakadzi kuti vanzwisise kuti zvakakosherei kumabviswa.
Inoda kudzidziswa kuti kubviswa zamu hazvirevi kuti hausisiri mukadzi. Saka kana dzidziso iyoyo yapiwa both kuvarume nekuvakadzi, handifunge kuti madzimai angazorambe kubviswa zamu, nekuti vanenge vaakuunderstanda the reason behind kuti zamu rangu iri ndiri kubvisirwei.
Mumwe chiremba Dr Precious Rutendo Nhokwara Matenda vanoti vanhu vanofanira kuziva zvekutarisa kana vachida kuona kuti vabatwa negomarara here.
Chekutanga ndechekuti vanhu vazive machenjes anoitika pamuviri wavo vachinge vaona gomarara rezamu. rinogona omarara rinogona kuita maburi maburi kunge ganda reorange vanokwanisa kuburisa zvinhu pamunyatso yavo atinoti madischarges emhando dzakasiyana-siyana vanokwanisa kuwana bundu muzamu vanokwanisa kuwana mwandabvu muhapwa nezvimwe zvakawanda zvakadaro munhu achinge aona kuti zamu rake rachinja harisisiri zvaraimbova kana kuti ari kunzwa kurwadziwa kwaasinganzwisisi vanofanira kuenda kunotariswana nachiremba vochiita voongarorwa nemishina uye vanogona kutorwa kapisi kepaye paita machanges voendeswa kumalaboratory kuti vanotariswa kuti gomarara here kana kuti harisi.
Vatiwo kana varume vanokwanisawo kubatwa negomarara repazamu.
Dambudziko iri rinobata vanhu vose, vanhukadzi nevanhurume, kunyange zvaro rakawandira kuvanhukadzi.
Mumwe chiremba Dr. Bernadette Ndoro vanotaurawo nezvemagomarara.
Munyika medu muno muZimbabwe gomarara riri kunyanya kutora vanhu igomarara remuromo wechibereko chemudzimai. Tozoenda kugomarara rezamu kunyanya kumadzimai, tozoenda kugomarara renhengo yevarume inonzi prostate. Ndiwo magomarara ari kunyanya kuuraya vanhu muno muZimbabwe.
Studio 7 yawanawo mukana wokutaura nemukuru wecancer registry kuParinyatwa Hospital vaEric Chokunonga, avo vanoti chirwere chegomarara chiri kuwanda chaizvo munyika. VaChokunonga vatsinhira mashoko ataurwa naAmai Mavhu ekuti madzimai mazhinji anozoya kuchipatarwa chirwere chakomba. Amai Mavhu vari kukurudzira vanhu kuti vauye kuzoongororwa mwedzi waGumi Guru usati wapera, nokuti chirwere ichi chinorwadza uye chinodhura zvakare kurapa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimu Dzamiri.